mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 3/10/2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika wovhura zviri pamutemo musangano wezvicherwa kuVictoria Falls. Zimsek yoshorwa nekuisa mari dzekunyora bvunzo pachikero chemari yekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wepagore we2022 Chamber of Mines Zimbabwe Annual General Meeting ku Elephant Hills ku Victoria Falls. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekusimbaradza nyaya dzezvechicherwa. Makambani makuru munyika akaita seZimplats, Caledonia Mining Corporation neZimbabwe Consolidated Diamond Company ari kumusangano uyu. Hurumende inoti ine hurongwa hwekusimudzira nyaya dzezvekuchera zvicherwa kuti iunze mari inosvika mabhiriyoni gumi nemaviri kana kuti US$12 billion pagore kubva pamabhiriyoni mashanu kana kuti US$5 billion gore rapera. Gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando vaudza bepanhau reHerald kuti gore rino musangano wakanangana negoridhe uye gore rapera wainge wakanangana neplatinum. Vati vane tarisiro yekuzadzikisa chisungo chekuunza mari yakawanda kuburikidza nezvicherwa sezviri mugwara rehurumende. Asi vamwe vakaita semukuru musangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori ndidzo dziri kupa kuti Zimbabwe itadze kuzadzikisa zvinangwa zvayo.
Chinhu chatinodzidza chikuru apa ndechekuti nyika yedu ine upfumi hwakanyanya, asi hatisi kukwanisa kuti tiite maagreements nemainvestors anobenefita nyika. Ndo zviri kuita kuti vasanzwisisane nemainvestor, ndo zviri kuita kuti mainvestor vatye kuuya kuZimbabwe nekuti vari kumanikidzwa kupinda mumajoint venture nemakoronyera. Vounza mari dzavo vopedzisira vaakunzi kana kuti kambani yacho yayangu nezvimwe zvakawanda zvinozotanga kuitika kana investor auya nemari yake.
Izvi zvinokonzera matambudziko akaita sevamagoo kana zvikasagadziriswa.
So tikasagadzirisa nyaya idzodzo zvisinei nekuti tine zvicherwa zvakawanda sei, as long as tiri kutungamidza makoronyera pamberi kuti vashande nemainvestors, hakuna chinobuda. Nyika icharamba inguri inonzi the resource case kana kuti the paradox of plenty.
Munorevei apa?
Yekuti tine zvizhinji zviri pasi, asi nyika yedu inenge isina chinhu chiri kupinda mutreasury. Vanhu vanoramba vari varombo zvisinei nekuti vakagarira upfumi huri pasi.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri mubishi kunyora tsamba yenyunyuto kuhurumende nezvedanho reZimsek rekutara kuti mari dzekunyora bvunzo dziiswe pachikero chemari yekuAmerica. Mutauriri weZimsek Muzvare Niki Dlamini vauza Studio 7 kuti vabereki avabhadhare iri mari yekuAmerica asi inoenderana nemari inenge ichitengeswa dhora kubanga panguva iyoyo kana kuti interbank rate.
Magrade 7 iwo ari kunzi anobhadhara $10 pamwe chete per term. Zvichireva kuti pavanobhadhara izvezvi gore rino vanenge vachibhadhara $29 yakakwana zvikavhawo term 1, term 2, term 3. Magrade 6 egorera 2022. Pane zvikoro zvinobvuma kuti vabereki vatange kubhadhara mafees gore rino vachizopedzisira kubhadhara gore riri kutevera. Magrade 6 anenge achibhadhara iwo $5 per term. Zvikoro izvi mafees atiri kutaura aya anenge achibhadhara nevana vari muzvikoro atinoti mapublic schools kana kuti magovernment schools kana kuti malocal authority or council schools nema mission schools ma not for profit mission schools. Kana vana vari kuma private schools kana kuti kuma private colleges kana kuti mwana ari private candidate pa grade 6 anenge achibhadhara $11 pa grade 7 achibhadhara $22 per term. Ordinary level kune vana vari kuma government schools kana ma council schools kana iwo ma not for profit mission schools vanenge vachibhadhara iyo $11 and then kana vari ma private school $24. Advanced level kana iyo A level kana vari ma government schools $22 and kana vari ma private school $48. Tiri kutaura zvekuti mari idzi although dzakapegwa in $, tiri kuti vabereki vanobhadhara mazim dollars. Zvikoro hazvibvumirwi kudimanda kana kuti kutora ma $ kubva kuvabereki.
Mashoko emutauriri weZimsec Muzvare Nicky Dlamini. Zvichakadaro hurumende yakatiwo ichabhadhara chimwe chikamu chemari yebvunzo iyi vana vechikoro vachizobhadharavo inenge yasara. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri weProgressive Teachers Union vatakavafira zvohu kuti tinzwe zviri kutora nzvimbo.
Ndombo isusu sangano ravarairidzi izvezvi tiri mubishi rekunyora gwaro riri kuinda kuline Ministry of Education, kuinda kugovernment nekuinda kuZimsec kuti tivaratidze kuti pane zvabudai zvine time frame yabudai paita mateya paita gadzirisa zvine maringe nemari dziri kuchajiwa idzi zvine maringe netimetable yekubhadhara mari dzacho nezvimwe zvakawanda zvinoinclude ivin nekupawara idzi mari dzinogutsa mukombe kuti vaite basa ravo maiso kwazvo nyemba kusadzarungwa.
Zvii zvamungati dai vatseketudza vachiita muda kuti vasvike papa?
Maonero edu isisi ndokuti zamanishina harifani kuti rionere vabereki. Dai mazamanishina zvavo akwanisa kunge achichajiwa mari dziri pasi pe-1000 mari yomuno zvingabatsira zvikuru kwazvo nokuti munhu unenge akapedza makore 4 kana makore 6 achidzidza uyezve taiziva kuti primary education kudzidza mahara. Dai hurumende yatsvaga mari yokuti vana vasange vachibhadhara kuprimary. In fact, basic education zvaive inotonzi ndeye mahara. Basic education inova kubva grade 1 kusvika 4. Taizoonawo mafees ari affordable taakuenda kuelevhwa. Asi pamwe pese hurumende yambomira mirawo ikabatsira vabereki. Asi pari zvino tiri kukumbirisa kuti dai vangotadzawo kana ma-1000 per subject zvingava zviri nani. Uyezve tikakwanisisa kuti nguva yekubhadhara yacho ikwanise kunge ichiita 2 weeks kana 3 weeks tinokutenderawo even late entry zvinhu zvingabatsira nokuti painenge ichingoenda mari yacho inenge ichingoenda muZimbabwe hachichaende kuCambridge. Saka zvinofanira kunge zvarerukira vagari vemuZimbabwe pane pataibhadhira mari kuCambridge.
Mari dziri kubhadhariswa kunyora bvunzo imari dzinoenderanawo here nedzimwe nyika?
Tinoratidza kuti kumwe education itoo right. Saka maschool fees haatobviswa. Saka umwe ikodzero yemwana anodzidza kuti aende kuchikoro anyore masubjects aanoda. Saka fedu patinotoda kuremedza mubereki kuti abhadhare mafees apo, tisu tinenge tatoita mateya. Tikaenda kwese kunana Zambia, kunana Botswana, kunana South Africa, hakuna mwana anotadza kunyora zvamamishini, nokuti hurumende dzekwei, hurumende dzavanhu dzinobatsira kuti vana vanyore masubjects akakwana vachibhadhariwa nehurumende. Saka isu tiri kutoremedza vabereki nemari dzinodhura dzikadai.
Masvika papi nenyaya dzekufambira mihoro?
Dambudziko ririko nerekuti vanhu vatinenge tichida kuti titaure navo vanotiza nhaurira danho. Patiri izvezvi tazama matanho ese, izvezvi takanyora tsamba, tikanyora kumukuru wenyika mazuva mashoma shoma achangopfuura tichivaudza kuti pari dzanetsa muzvikoro hungu vakatambira tsamba yedu, asi hatisati taona mhinduro yavo kuti vanoti kudini dzemari shoma dziriko idzi. Varayirisi vari kunhunga zvose nomuromo zvokuti tikasvika mumwedzi uno wachifumi kusvika papei pasinawo imwe mari yakwanika yangu ichiuya kuvarayiridzi. Tingaona varayiridzi vachikanda mafumo pasi nokuti varayiridzi vakawanda vari kutotiudza kuti havakwanisi kunge vachishanda kupfuura pana June payday. Vakatarisira kuti mari dzavo dzivanduzve kusvika pana June payday. Pakatadza kugadzirika ipapo tinokwanisa kuona varayiridzi vachirama mabasa. Kana payday yemuna June ikapfuura pasina zvaita, varayiridzi vanozongokwanisa kukanda mabasa pasi nokuti vanenge vasina mari yokuramba vachienda kubasa.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vatakavakira zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Chizorwa cheZimbabwe chinogara muguta reAmsterdam kuNetherlands chiri kusimudza mureza weZimbabwe kuburikidza nekusona hembe. Chizvarwa ichi amai Eglet Nyavure vanoti vave nechitoro chine mukurumbira munyika iyi chinonzi Peka Fashions chinoshandisa machira ekuAfrica. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 naamai Nyavure.
Chinofadza kunzwa kuti Peka yako zvikanwawo ikoko kwamuri. Ini ndinonzi Eglet Mutengwa Nyavure. Ndakazvarwa kuMberengwa. Takazotanga hangu kudzidza tertiary education kuHarare, ndopatakazomuva ndakunoita telecommunications engineering. Izvinizvi tiri based kuno kuNetherlands. Dani about 18 years tiri kunoko.
Saka peka.com yakatanga sei?
Peka sezita racho Peka. Inini zvazvakakosha kuti munhu anofanira kupfeka identity yake zvaanomirira. Ende sezvanambotaura ndakadzidza telecommunication, ndokwandaishanda seengineer wetelecommunications kumakampani akasiyana siyana. And uchizouya kuno kudiaspora, identity was yachati chinhu chiri very important kuti uzviratidze kuti ndiwani, unobvepi. Pandakazoona kuti hapana mumaketi munhu aigadzira hembe dzinenge dzine katachi kekuAfrica, dzine kamix kekueurope, zvokuti hazvina kunyanyisa kuita too African or too European. Ndakaona kuti hapano pane opportunity kuti tigadzire Peka. So ndo matangira tikaita nechizvidhizainira zvangu, then vanhu vakaona kuti design inenge yakanaka, inokwana kwana kwese kuAfrica nekunoku. And inenge ichiita kuti unotaura nyaya yako tinobva kuti munhu anoona kuti hai zvasi zvatinoona mumashopu.
Saka munhu waenjinia anosona futi hembe, zvinofamba sei?
Aiwa, zvandakazodzidziswa manje. Saka pakutanga business apa ndaona kuti zvinonakidza zvinondipa simba rakawanda because zviri kutaura about history, zvinoita ndibetsere kutaridzawo nezvekwandinobva. Ndakadzidziswa kuti dzimwe nguva haufanira kuita zvese. So inini chandaigona kudrawa, ndokutora bepa rangu ndodhirowa, ndoda hembe yakamira soso, moisa maprints akamira soso, 5 centimeters, 10 centimeters, mabatani akadai dai dai. Izvozvo ndo zvandinonyanyisa kugona and ndaigona zvidzidzira pa YouTube, inogonotasa ma software okugadzisa ma 3D prints for example.
Ndoda kuti nditarisewo kuti sechizvarwa cheZimbabwe chiri munyika dzekure kudai, vanhu vari kutambirana sei nebrandi renyu repeka izvi?
Ndikufara zvikuru kuti vanhu varikuritambira zvakanaka.
Iko zvino mava kupi nekupi, vanoda kutenga vanokuwana ikupi?
Zvakanaka kuti mazuva ano edigital era mostly vanotenga online www.faker.com, but tiri kufara this year actually last month takavhura shop muno Netherlands.
Amai Eglet Nyabvure vange vari parunhare ku Netherlands na Evans Zwininga we Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa nawo reNewsday rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakati vari kushishikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kupondwa kuti mitezo yavo ishandiswe mukugadzira mishonga yechivanhu. Vakati vari kunetsekawo neuwandu hwemhosva dzekuba, vanhu vakapakata zvombo uye neuwandu hwenjodzi dziri kuitika mumigwagwa. VaMnangagwa vakataura mashoko aya pakuvigwa kwegamba renyika vaGodfrey Chanakira. VaMnangagwa vakakurudzira vezvemutemo kuti vapedze matambudziko awa. MuNewsday makare mune imwe nyaya yekuti mukuru wechitungidza Central Hospital vaBright Mupindu vanoti kushaikwa kwemari kuri kutadzisa kuti zvirongwa zvizhinji zvakatangwa pachipatara ichi zvipedziswe, uku chipatara ichi chichitadza kupa varwere zvekudya zvavanofanirwa kupiwa muchipatara. VaMupindu vanoti tangi remvura rinobata zviuru mazana matanhatu emalita emvura kana kuti 600,000 liters rakatanga kuvakwa mwedzi mitatu yapfuura riri kutadza kupedziswa nekushaikwa kwemadhora zviuru mazana mashanu emadhora ekuAmerica. Herald rine nyaya yekuti mukuru anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission vaUsoile Silaigwana vanoti ZEC yakabvisa mugwaro revavhoti mazita evanhu vakafa vanoita zviuru makumi matatu nezviviri negumi 32,010. Pepa nhau repadandemutande rezimlife.com rine nyaya yekuti vaimbova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vari muukotori kukinya muzvinafundo Jonathan Moyo vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachadoma mutungamiri wemauto vaValerius Vanda kuti vatore chinzvimbo chakasiyiwa navakembo Mohadi gore rapera chekuva mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga panyaya dzakasiyana-siyana.
Tasimberi muna mukoma Blessing Zulu, mukoma Tanuka Wande, ana Jonga Kandemiri paStudio 7 apo. Ine ndiri tenyanyiwa ndomuno muPretoria kuSouth Africa. Nyaya yangu yandira kutaurawo muzuvana nhasi mangwanani ano iri pamusoro pemutauriri anozviti kana kuti mutauriri wemapurisa apo Tembanyati, kuti vari kukanganwa here kuti kana uri mutauriri wemapurisa hausi mutauriri weZANU-PF? Ndavapa patsanura ipapo, ndoadvise endera kuvapa kuti patsanurai Vanyati kuve mutauriri wemapurisa nokuve mutauriri weZANU-PF, kana kuti spokesperson wevanhu vari kuakuzwa kuti vakatora muzvari ali wekuchitumbisa Nyatsimba akashayikwa asi kuziva kuti ari kupi. Dai vaita mwoyo wekunge vaichiziva kuti vari kushandira nyika, uyezve vakasarudzwa nebandiko repolisi kuti vataure on behalf of police, zvinotori nani pane kutaura mashoko anonhuhwa kudaro kuti vanhu vari kuakuzwa vasi veZANU-PF. Vava kutoziva macard carrying members eZANU-PF.
Makadi ko Studio 7, ini ndinonzi Murisi, ndinoshandira private sector
tirima gadi asi sikuti kanuyo kuti tungo pwa mabondi wayo sikupwa marate jesu kati vamwani vachipwa ma US leva tiwona ma private sectors esar kushanda government leta tukona kupwa ma US leta kona kupwa au tapwa una chirozeko na chiba chirozo nyanyisa kwa ziko na zikuti kanganisa kutu waya ni mzara kwenye leto ngo shema wani jitidai jwazi gona hivyo wa muna nga gonga wa sire nga mambo siya chirozeko na gonga wa sire wa chwenye vice president wa atonge nyingi chembo wana dizineta si zaito wanani kujizu winda kuma election nukucha aaa mamuna nga wawa wana shema nosiva udela nga wanesha wanosiva bae zinga mtule mtule lafa mwomu zinga mfinance minister kufuwa zinga kutishonu mwangushi zaito na kutipasira
zitandi noitu wa zawada ndiripano pa Free State South Africa tanichida ukumbira uze mtunga niriwe vangu wacha misa kuti dai vanga vambowedzera vamboswedera futi vachiwedzera kufamba vambonanga kumaruzevha vakasvika kana pachikoro chinonzi chegato vakaunganidza vanhu ipapo kumverengo woenda kana vachibva ipapo woenda pamadhaga growth point vachibvapo woenda kana pabonda business center vonobuda vari kumatip mission vodzokera zvavo kumashure vonopinda pabhokwa paya vozopedzira havo zvishavani vachidzokera ndinoona soti vangasiya vatendeusa vanhu kereke inodiwa navanhu iyi kereke yelo inodiwa navanhu kana vakatevedzera mafambiro andinotaurawo handinoona vanosiya vatendeusa vanhu vakawandisa vanhu vezanu kuno vanotondinyadzisa kunyanya mberengwa yangu kunondinyadzisa zvingaii hakuna kana kumbobudirira asi vanongoramba vakangotsikirirana nezanu hamene chavanowana kuzanu ndinotenda hangu
makadiko pastudio 7 apo tinotenda nenhau dzechokwadi dzemunotipa ii ndine hurombo nekuzwire tsitsi muna vamugwadi nemashoko auri kutaura pamusoro penyaya yabombresing ai ndinozwe tsitsi nemashoko akadaro kana ari masimba emi nawo pari zvino anomuti mutaure kudaro kunga munhu usina hama usina mwana usina vabereki usina chii nekuti mune masimba iko zvino vamugwadi ndo kumuyeuchidzai kuti ndo zvaiitawo vana Jonathan Moyo zvemuri kuita izvi asi iko zvino wakazouya chitokumbira mwana vana vazimbabwe rurengerero nezvendaiita asi mune zvaaiita mune vanhu vakatofa mune vanhu vakanyangarika uyezve ndouyazve kupe urombo kune ivo vakatora vari kushandisiwa kutore munhu kuti vakamuuraya kuti vakaita sei ngozi haiendi kunaona mugwadi avo ari kumukurudzira wechimututumadza kuti muri kuita zvinhu zvakanaka muchasangana nazvo nerimwe gore kumhuri kwenyu ende kana yangozi havamubatsiri kubhadhara vana ivo vatipa masimba uchidye mari mechiva protector mechitumwa mechiite zvinhu zvisina basa rese mechipfudze upenyu hwevanhu meshungurudze vanhu nguva ichauya hatisiwa vanhu havana kusipa nezanu pf yenyu yemunotemba naye takasipa nemwari nguva yemwari kana yasvika zvese zvinopera izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro maneru vakataura mashoko kunyika yavo vachiti nzvimbo zhinji muamerica dzava nzvimbo dzinourayiwa vanhu nekuda kwemitemo inopa kuti zvive nyore kutenga pfuti vachitaura kumuzinda wavo wewhite house muwashington dc vabiden vakakurudzira kuti nhengo dzeparamende dzishande pamwe chete mukunyora nekudzika mitemo inoita kuti zvisave nyore kutenga pfuti vabiden vakati mitemo inoti zvisave nyore kutenga pfuti haina chekuita nekodzero dzevanhu asi ine chekuita nekuchengetedza upenyu hwevanhu nevana vadiki vari kuurawa nguva dzose vakati pagore kuti dzinouraya vana vazhinji muamerica kudarika zvirwere zvakaita segomarara kana kuti kenza nezvimwe zvirwere vaBiden vakakurudzira masineta emapato ose muparamende kuti ashande pamwe chete mukunyora mitemo inoomesera vanhu kutenga kuti vachitiwo chirwere chepfungwa chinofanirwa kutarisiswa uye vanoda kutenga kuti vanofanirwa kuongororwa zvakakwana vasati vadzitengeserwa. Izvi zvinotevera kupfurwa nekuurawa kwevanhu gumi mune chimwe chitoro kuBuffalo mudunhu reNew York, izvo zvakateverwa nekuurawa kwevana vechikoro gumi nevapfumbamwe pamwe nevarayiridzi vavo vaviri mudunhu reTexas svondo rapera. Kubva zvaurawa vana ava pakaita njodzi dzekuurawa kwevanhu nepfuti dzinopfuura mazana maviri. VaBiden vakati zvakaitika zvakwana yave nguva yekuita mushandira pamwe kudzikisa uwandu hwevanourayiwa nepfuti. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemunharaunda yeIndo-Pacific.
Pavakataura vachishanya kuJapan mavhiki adarika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataura nezvekuumbwa kwehwaro unozivikanwa nekuti Indo-Pacific Economic Framework. Waro uhu wakanangana nekusimbaradza zvinhu munyaya dzezvekutengeserana uye kusimudzira nyaya dzezveupfumi pakati peAmerica nenyika dziri muIndo-Pacific. Chimwe chinangwa ndechekuona kuti hapana anosaririra munyaya dzebudiriro. Nyika dziri mugungano reIndo-Pacific Economic Framework dzinosanganisira America, Australia, Brunei, India, Indonesia, Japan, the Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand uye Vietnam. Dzakabatana nyika idzi dzinonzi dzakabata zvikamu makumi mana kubva muzana zveupfumi hwepasi rose. VaBiden vanoti gungano iri rakanangana nekusimudzira nyaya dzebudiriro muvanhu venyika gumi nembiri idzi. VaBiden vanotiwo, tiri kunyora mirawo mitsva munyaya dzezveupfumi mumakore ano ema2000 kana kuti 20th century kubatsira nyika dzose idzi kusimudzira zvinhu munyaya dzezveupfumi uye kuti upfumi hugovanwe zvakaenzana. Vanoenderera mberi vachiti, ngatitange nekugadzirisa mitemo nezvisungo munyaya yekutengeserana zvinhu zvine chekuita neumhetura neunyanzvi. Izvi vanotiwo zvinobatsira kuti makambani asamanikidzwe kufukura hapwa pamaitiro avanoita basa kana achida kushanda mune dzimwe nyika. VaBiden vakakurudzirawo kubviswa kwezvimhingamupinyi zvinokanganisa nyaya dzekutengeserana uye kutsvaga nzira itsva dzekugadzirisa matambudziko asati akomba munyaya dzezveupfumi. Vakakurudzirawo kuti nyika idzi dziratidze kuzvipira munyaya dzekushandisa mhando dzemafuta ekufambisa dzimotokari nekugaya magetsi dzisingasvibise mweya wekufema. Mutungamiri wenyika yeAmerica akakurudzirawo kupa vanhu vose mukana wakaenzana munyaya dzezveupfumi uye akati zvakakosha kumisa nyaya dzeuori dzinonzi dzinopa kuti nyika dzepasi rino dzirasikirwe neupfumi huri pakati pezvikamu zviviri nezvishanu kubva muzana. America inotiwo iri kuda kuti nyika idzi dzitaridze kuzvipira munyaya dzemitero yakafanira dzekufambiswa kwemari zvakanaka pasi rose uye kurwisa nyaya dzechioko muhomwe. Chibvumirano cheIndo-Pacific Economic Framework chinonzi chiri pakati pezvibvumirano zvakakosha zvikuru munyaya dzekutengeserana munhoroondo yeAmerica. Gurukota rinoona nezvekutengeserana muAmerica, amai Gina Raimondo, vanoti chibvumirano ichi chinoratidza kuti America yave kudzokera muurongwa hwekutungamira nyika dzepasi rino munyaya dzezveupfumi. VaBiden vanotiwo kuti pawanikwe budiriro panofanira kusimbaradzwa nyaya yekugadzira zvinhu zvemhando yepamusorosoro uye vakatiwo zvakakosha kuti pasawane nyika inotarisirwa pasi. Vanotiwo hwaro uhu ukazadzikiswa nyika dziri muIndo-Pacific dzinosimukira munyaya dzezveupfumi kudarika dzimwe nyika dzepasi rino. VaBiden vanoti America yakazvipira kuva mubatanidzwa uyu kwemakore akawanda uye kuona kuti pave nemuono wemberi neramangwana rakajeka pakati penyika dzine ushamwari hwakasimba munyaya dzezvekudyidzana. Mashoko aya anotaura pamire hurumende ya America munyaya dzekudyidzana nenyika dziri mu Indo-Pacific maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu we Studio 7.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika wovhura zviri pamutemo musangano wezvicherwa kuVictoria Falls. Zvimuseki yoshorwa nekuisa mari dzekunyora bvunzo pachikero chemari yekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.